at UTC right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Dzinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu mbudzi 6 2020. Makateerera ku Studio 7 nefenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Mutori wenhau Hopewell Chingono opedza weekend ari mujeri rekuChikurubhi.
Kunokuarizona tingati hapana anoziva. Nekuti zvakanyatsoita mangange aye apa difference yacho iripo pakati pe akatungamira 47,000. Saka mavhoti asara kuverengwa aya haasi kuzikanwa kuti angangoenda kudivi ripi.
Sarudzo dzemuAmerica dzichiri kuverengwa ukuva Joe Biden vachitungamira mune zvaburiswa pari zvino. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanodoma chikwata chevanhu vatatu vachaongorora mhosva dziri kupomerwa mutongi wedare repamusoro amai Erica Ndewere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu gumi nevanomwe vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi munyika pazviuru zvisere nemazana mana ane makumi mana nevana kana kuti 8,444. Richizivisa zvarakawana nezuro manheru, bazi rezveutano rakatiwo vanhu gumi nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare vanhu vagara vari munyika, mumwe chete ari munhu akadzoka kumusha achibva kuBotswana. Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru zvinomwe nemazana mapfumbamwe nemakumi manomwe nevashanu kana kuti 7,975, zvichitevera kupora kwevanhu vasere nezuro. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vava mazana maviri nemakumi maviri nemumwe. Uwandu hwevanhu vafa huchiri pamazana maviri nemakumi mana nevasere, sezvo pasina munhu akafa nechirwere ichi nezuro. Uwandu hwatazivisa uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni makumi mana nemapfumbamwe kana kuti 49 miriyoni, uye vafa pasi rose vadarikawo miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri nemakumi mana nevaviri kana kuti 1,242,000. Mutori wenhau ane mukurumbira munyika Hopewell Chingono achapedza weekend ari kuChikurubhi Maximum Prison kusvika nyaya yake yekuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso yanzwikwa nemusi wemuvhuro. Magweta aChingono ashushikana zvikuru kuti asvika mudare akaiswa cheni dzekumakumbo uye achibva kuChikurubhi Maximum Prison uko kunochengetwa vanhu vakapara mhosva dzinotyisa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Chingono aunzwa kudare akaiswa ngetani dzemaoko nedzemumakumbo, izvo zvashorwa nerimwe remagweta ake amai Beatrice Mutetwa Mudare. Amai Mutetwa vasvitsa chemo chekuti Chingono akaendeswa kujeri reChikurubhi, kwaanonzi ari kugara nevasungwa vakatongwa kare avo vakapara mhosva dzakakura kwazvo uko kunodaidzwa kuti kudissection. Vachipindura kuchichemo ichi, muchuchisi wenyaya iyi vaLancelot Mutsokoti vati bazi rinochengeta vasungwa ndiro rinoziva zvikonzero zvokuti vakamuendeserei pachikurubhi asi vati vachaita tsvagiridzo yekuti zvakafamba sei vachitura mutongo wavo pachikumbiro chasvitswa kudare naChingono kuburikidza nemagweta ake mutongi wedare amai Marehwa nazvogofa vati Chingono akaunzwa pamatare emhosva maawa makumi mana nemasere asati adarika kubva paakasungwa saka nokudaro Chingono ari pamberi pedare zviri pamutemo mutongo uyu unotevera mashoko asvitswa kudare nerimwe remagweta achingono amai Beatrice Mutetwa ekuti musungwa anofanira kumiswa pamberi pemutongi nguva iyi isati yadarika kwete kuti nguva iyi inotarwa munhu paanosvika pamatare rimwe remagweta achingono vagift mutisi vatsinhira kuti izvi ndizvo zvaitika mudare
chikumbiro chedu chaive chiri chekuti hope akaunzwa kudare mushure mekunge 48 hours dzake dzaanobvumidzwa pa neconstitution dzapfuura saka nokuda kwaizvozvo aifanira kuregezwa kuti aende asi vachuchisa kunge vachipokana nazvo pokana kwavo vari kuti nokuda kwokuti mapurisa vanga vaunza vachingono kucourt 48 hours dzavo dzisati dzakwana saka nokuda kwaizvozvo vakakomplaya nemutemo isu tiri kuti aiwa zvinorehwa nesection 32 yecriminal procedure and evidence act nesection 50 subsection 3 yeconstitution kana ichiti kuunzwa kukoti kudare hazvirevi kungouya kutenderera makoridho edare zvinoreva kunge uri pamberi pemuchuchisi pamberi pemutongi wovengerwa nyaya yako saka nekuda kwaizvozvo tanga tichiti kodzero dzachingono dzakatyorwa saka vanofanira kuti vasunungurwa asi dare rati aiwa nokuda kwokuti vanga vasvika kesi yavo yavhurwa even vanga vasati vaapiya pamberi pemutongi
mushure memutongo uyu magweta achingono asvitsawo chikumbiro chekuti hurumende itsanangure kuti mhosva iri kupomerwa chingono chaiyo ndeyei sezvo achiti mapepa ari pamberi pedare haaburitse pachena mhosva inonzi yakaparwa nachingono amai Mutetwa vati Chingono mutori wenhau saka nokudaro hainganzii mhosva kuti haana kutaura kuti vanhu vakamupa mashoko ezvaanonzi akanyora padandemutande rake retwitter ndivanani vamutisi vati Chingono haafaniri kutongwa nemhosva isinganyatsonzwisisike
mushure mekunge mutongo iwo wapiwa taisa chikumbiro chedu chekuti vachingono havafaniri kunge vachiiswa parimandi nokuti mhosva yavo yazoverengwa nhasi saka tati state ndobva yakumbira kuti vachiiswa parimandi tikati aiwa havafaniri kuiswa parimandi nokuda kwokuti mapepa aripo ane mhosva haasi kuburitsa kuti mhosva yacho iri papi angori mapepa akangofanana nekuti munhu ane zvaaita saka tiri kuti zvataurwa zvacho hazvisi kubudisa mhosva
asi muchuchisi wenyaya iyi valancelot mutsokoti vati vanoda kusvika nemuvhuro kuti vape mhinduro izere panyaya iyi amai gofa vati nyaya iyi ichaenderera mberi nemuvhuro chingono akambosungwa muna chikunguru akagara mujeri kwemasvondo matanhatu achipomerwa mhosva yekunzi akashandisa dande mutande rake retwitter kukurudzira veruzhinji kuti varatidzire ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Magweta ari kumirira muzvare Henrietta Rushwaya nevamwe vavo vana aenderera mberi nekubvunzurudza mupurisa ari kuferefeta nyaya yekuda kuburitsa goridhe munyika zviri kunze kwemutemo Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi
kubvunzurudzwa kwavamichael chibaya kwaenderera mberi mudare nhasi mumwe musori akasungwa panyaya iyi varafios mufandauya vachiramba kuti vane chekuita namuzvare mushwaya pamwe nekuedza kuburitsa goridhe kwakaitwa namuzvare rushwaya vamufandauya kubudikidza negweta ravo vajoshua chirambwe vati ndivo vakakonzeresa kuti muzvare rushwaya vasungwe vachiti ndivo vakawana runyerekupe rwokuti muzvare rushwaya vaida kuburitsa goridhe munyika zvisiri pamutemo nokudaro vachirambwe vati vamufandauya vanotofanira kuve mufakazi panyaya iyi kwete kuti vaitwe musungwa asi vachibaya vati aya manyepo vachiti vamufandauya vaitoedza kushandisa basa ravo zvisirizvo kuitira kuti muzvare rushwaya vawane kubuda munyika nepanhandare yendege yerobert gabriel mugabe international airport rimwe remagweta evasungwa vatapson dzvetero vatsinhira kuti vapedza kubvunzurudza vachibaya saka vave kutarisira kupeta chikumbiro chavo chekuti vasungwa ava vapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso
nhasi magweta ese apedza kubvunzurudza munhu ari kumupurisa ari kuongorora nyaya iyi saka magweta ese apedza nao nyayedu ya iskwa musuwe mufuro ndo gwetare urumende parisha zopua mkano wekuti ribunze mpurisa kuongorra nyai muswe mfureo ndo watabumira na tese kuti vachipedza magweta ni gwetare urumende vachabava pa maonera wonyaedza umo anonzi ma submissions then tochizonzwa kuti mutongo unozopowa rini webe.
Mutongi wedare panyaya iyi vangoni nduna vati nyaya iyi dzoke kudare nemuvhuro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakadoma nezuro chikwata chetribunal yevanhu vatatu vachaongorora nyaya dziri kupomerwa mutongi wedare repamusoro amai Erica Ndevere. Chikwata chakadomwa navamunangagwa china vasimbi Veke Muvako avaimbove mutongi wedare repamusoro Sasa Chigaro. Dzimwe nhengo dzetribunal ndi amai Yvonne Mashora navachausi Warara. Kudomwa kwechikwata ichi kunoreva kuti amai Ndevere vanenge vasingaendi kubasa kudzamara vachenurwa netribunal iyi. Amai Ndevere vari kupomerawo mukuru wevatongi vematare edzimhosva kana kuti Chief Justice Luke Malava mhosva yekupindira mukupiwa kwemitongo yenyaya dziri mumatare edzimhosva. America pamwe nevakawanda pasi rose vachakamirira kunzwa zviri kubuda musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa muAmerica nemusi wechipiri iyo yaburitsa makwikwa akasimba pakati pemutungamiri wenyika uye varumiriri webato reRepublican Party musarudzo iyi vaDonald Trump nemumiriri weDemocratic Party vaJoe Biden. Kunyanga hazvo mavhoti achiri kuverengwa matunhu mashanu anoti Pennsylvania, Georgia, North Carolina, Arizona neNevada zvabuda kusvika pari zvino zviri kuratidza kuti vaBiden vari kutungamira. Zviri kubuda mumatunhu aya zvinogona kuziviswa chero nguva sezvo kuziviswa kwezviri kubuda musarudzo kuchisiyana zvichienderana nemitemo yematunhu ose muAmerica panyaya dzesarudzo uye kuverengwa kwemavhoti mumatunhu aya. Kuti munhu anzi ndiye akunda musarudzo yemutungamiri wenyika anofanirwa kunga awana zvigaro zveElectoral College zvinosvika mazana maviri nemakumi manomwe kana kuti 270 kana kudarika kubva pazvigaro mazana mashanu nemakumi matatu nezvisere kana kuti 538 Electoral Colleges. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muTucson mudunhu reArizona rinove rimwe rematunhu achiri kuverengwa mavhoti uye vari mudzidzisi paUniversity of Arizona Professor Praise Zenenga vanobvuma kuti sarudzo idzi dzine makwikwa akasimba asi vanoti chikuru ndechekuti utongo hwejekerere ndo hunokunda mumaitirwo esarudzo idzi.
Tipakati pemaelections kuno kupe sarudzo. Sarudzo yakuda kusvika kwamvura yacheka makumbo pakuverengwa asi mutambo wacho Mangange.
Muchitarisa mamiriro akaita Mangange amuri kutaura vaZenenga ndekupi kungawira svimbo nedohwe?
Arizona tingati hapana anoziva nekuti zvakanyatsoita Mangange aye apa difference yacho iripo pakati peakatungamira 47,000. Saka mavhoti asara kuverengwa aya haasi kuzikanwa kuti angangoenda kudivi ripi.
Pane vamwe vainge vaine maonero ekufunga kuti musi wesarudzo chaiwo panobva patongobuda munhu anenge achinzi uyu ndiye akunda. Asi tirikuona kuti matunhu asara pari zvino mashanu achiri kutongoverenga hapana anotarisira kuti zvinobuda riini. Zvii zvamungataura pamusoro pazvo?
Ndo mafambiro azvinosiita kuti musi wesarudzo mavhoti achingotanga kuverengwa kutotosvika pakati apa zvinenge zvatopachena kuti akatungamira ndinhingi kana kutingana ndiye achahwina. Asi gore rino rakatisiyanei nemamwe makore. Gore rineiri zviri kuita Mangange chaiwo ekuti kuti tizoziva kuti akatungamira ndiani hunge taverenga vhoti rekupedzisira sira chairo nekuti ma stay kuita murukuta uraya anenga na Pennsylvania na Georgia tukona kuti akatungamira nevanhu 2000 iko kuchiri ne 8000 kana 20000 kana 100000 mavota atwere zvichireva kuti mavoti iwaya angangopidigura akatungamira akazosara ave weshu.
Vakawanda vari kutarisirwa kuti zviri kuitika izvi kuti mavhota anoita mazuva matatu mana sarudzo dzaitwa hazvifanirwe zvichiitika munyika yakaita seAmerica. Zvii zvamungataurawo?
Chandinotaura ndechekuti America yakasiyana nedzimwe nyika. America ine system yekuvhota yakasiyana nedzimwe nyika. Chiri kusaka mavhota asvike nguva ino achiverengwa kuti zvinzwisisike zvingangopa muenzaniso kuno kuArizona. State ne state ine mitemo yakasiyana pakuvhota. Zvakare ine masystems akasiyana pakuvhota. Kumwe vanovimba nemakombiyuta vanhu vavhota nemakombiyuta zvichibva zvabuda ipapo. Kumwe vachiri kuvimba nezvechinyakare zviye zvekuti envelope inovhurwa. Saka zviri kuverengwa rimwe nerimwe nerimwe. Uyezve chimwe chisiri kunzwisisa vanhu ndechekuti mastates anenge ana Arizona, ana Texas, ana Georgia, mastates ane vanhu vari muchiuto nevari kumaborder patrol nemapurisa, vanhu vanoshanda kunze. Saka vhoti dzavo dzinoita zvokuuya neposvo. Saka dzauya neposvo dzinotitorei mazuva kusvika. Ndiwo mavhota achiri kuverengwa ari kunzi mavhota aya. Kana kuine vanhu 8000 vari kushanda musi wemaelections vakaisa mavhota avo neposo, tinofanira kumira kusvika mavhoti ese wawasvika. Vanhu 8000 ivavo panenge pakatungamira mumwe munhu ne 1000 kana 2000 vanoita kuti pave nemutsauko. Ndosaka muchiona zvichinonoka.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe uye vachidzidzisa paUniversity of Arizona, Professor Praise Zenenga vachitaura vari panhare vari kutuzwa kuArizona muno muAmerica neStudio 7. Vanoongorora zvematongerwo enyika pamwe nemapato ezvematongerwo enyika muZimbabwe vanoti kunyanga hazvo paine kugunununa kubva kuna vaTrump, sarudzo dzekuAmerica dzakaitwa zvakajeka uye zviri kubuda musarudzo idzi zvinoratidza zvido zvevanhu vemuAmerica. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti kunze kwezvichemo zvavaTrump, America ichiri kuita sarudzo dzakajeka.
Tichingobvisa zvinhu zvatarwa navaTrump izvi, zvinhu zviri kufamba zvakanaka, vari kuverengwa and zvichitaridza kuti vanhu vari kuvhota murunyararo. Zvishomane zvishoma tirikungoona zvedu zvidiki diki zviri kungoitika masinzi atingangotiwo aya angaita of concern. Asi to a larger extent zvinhu zviri kuAmerica zviri kufamba zvakanaka, vari kukwikwidzana, zvinotozivikana kuti mavhoti aya ndeava Biden, aya ndeava Trump, zvimwe zvakadaro vatsigiri vavo vachitaura zvichifamba zvakanaka. Saka ndingangoti muchidimbu zvinhu zviri kuendeka zvakanaka. Still America ichingori pachidanho zvekuti tinokwanisa kuita zvatinoyemurira, asi takuonawo kuti nyaya yedhemokrasi chinhu chinotonetsa kuchiachivha in its perfect terms.
Izvi zvatsigirwawo nemunyori mukuru muMDC iri kusanotungamirwa namuzvare Tokozani Kupe vaDouglas Monzora. VaMonzora vati vanhu vakakwanisa kuvhota murunyararo pasina mhirizhonga uye vati vanofara kuti vari kutungamira pari zvino vaBiden, munhu anofarira vanhu vatema.
Tinoona kuti vanhu vekuAmerica vanga vasingafarire matongere ava Donald Trump, munhu aizvidza vanhu vatema zvikuru, uyezve havana kubata zvakanaka nyaya yechirwere cheCOVID-19. America ndiyo ine vanhu vakanyanya kubatwa nechirwere ichi zvakanyanyisisa, pakaita rufu rwevanhu vakawandisa rungadai rwakadzivirirwa. Saka zvinotaridza kuti kana vanhu vasisadi mutungamiri wavo vanokwanisa kungomubvisa. Ndo zvazvinofanira kuitika muZimbabwe muno, ndo zvazvinofanira kuitika muAfrica zvakare.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vatiwo kunyange hazvo mamwe masangano achiita sekuti vaBiden vachakunda musarudzo idzi, izvi zvichazivikanwa kuti akunda ndiani kana mavhoti ese apedza kuverengwa.
Sokuona kwangu izvozvo hatingati pane anganzi ahwina. Kana takatarira theoretically resi yacho ichiri on pachine makwikwi, asi zvinoratidza sokuti kana tachiongorora zviri kutaurwa nevanoona, vamwe vanga vave vatori venhau, mapato ezvenhau, vana CNN, vana AP, vanoita sokuti vaJoe Biden vanogona kukunda kuzosvika mavhotsi electoral college anosvika 270.
Mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa Mugwadi vatiwo mhirizhonga yamuka kune dzimwe nzvimbo muamerica inoratidza kuti America yakangofanana nezvinoitika kune dzimwe nyika. Vati America inofanira kunyara nezviri kuitika nekuti ndiyo inogarosora dzimwe nyika. Nekuda kwemhirizhonga musarudzo, vamugwadi vati ZANU PF haineiwo nezvichabuda musarudzo idzi nekuti mapato ari musarudzo idzi akafanana.
Hatipindire nyaya dzavo nekuti Zimbabwe foreign policy yedu hatitenderi kupindira munyaya dzematongo enyika dzenyika iri independent uye iri sovereign yakaita seamerica. Asi tinongoonawo zviri tiri kumaterezi tichiseka semasekera tiri kuita kuti yando zviri kuitika kwenyu, zvitarisei chitanda chei chiri muziso muone kuti hamuna kodzero yekuita prefect other countries.
Kana vabiden vakakunda, America ichaita mutevedzeri wemutungamiri wechikadzi uye ari munhu mutema, amai Kamala Harris, uye aka ndiko kanenge kari kekutanga munhoroondo yenyika iyi. Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Manguja.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6175 ne 7255 kilohertz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 pa shortwave. Kana muchida kunzwa chirongwa chelive talk tibatei pamasaisai anoti 13860, 15460, 909 am kana 4930 kilohertz.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Yatara mutemo unosungira vanhu vemunyika iyi kusafamba-famba kwemasvondo matatu senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 icho chanyuka zvakare. Aka ndike chipiri musvondo rimwe chete nyika iyi ichivharwa nepamusana pekukwira kuri kuita uwandu hwevanhu vari kubatwa neCOVID-19. Pasi pemutemo mutsva uyu, mabhizimusi ose achavharwa kusara kwezvitoro zvinotengeswa chikafu nemishonga pamwe nemabhanga. Kwa maorivi muWest Bank inguva inogara vanhu vemo vachiita mhemberero. Asi rwendo runo vanhu vemuPalestine vanoti vari kutemerwa miti yemichero yemaorivi nemajudha anopfurikidza mwero, uye dzimwe nguva vari vemuPalestine ava vari kurwiswa nemajudha anopfurikidza mwero. Mutori wenhau weVOA Linda Gradstein, uyo ari mumusha weBurin pedyo neNablus, anoti vana muzvinabhizimusi vashoma vemuIsrael vari kupika vachiti kurwiswa kwevarimi ava kunofanirwa kumiswa zvachose. Yasvika nguva yekuti tinzwe zviri pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika. Tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Ndinonzi Mwao ndiri kuReno, Nevada. Chikunyanyo shamisa kune vanhu vandikutaura navo vatiri kutextana and vandose vari involved necampaign yaBiden at least. Inyaya yekushamiswa nevanhu vakawanda vachiri kusapota baba vari muwhite house ava. Just kungoshamiswa tangachiziva kuti kune vanhu vanomusapota nyange zvikaita sei. But chikunyanyoshamisa kuwanda kwacho kwavakaita vanhu. And nyaya yekuti izvezvi vanhu vachiri kuverengwa, president ari kuti atohwina. You know, zvinotipa futi naidea kusaka chii chinozoitika akasahwina. Nzando zvatiri kungofunga kuti saka chii chinozoitike pavo. Semaonero enyu, tinoona kuti pachiri nemamwe mastates akawanda ari kuverengwa pari zvino. Munoona pachizobuda sei papa? Saka ini ndiri kuNevada. Nevada, the last time pandaona, I think pane 8,000 votes anga kind of for Hillary. Saka tiri kuhopa kuti inoenda for Biden. Arizona, that's a big one because Arizona, you know, got a agenda Republican for the most part. Vano gono itama senator, my Democrats as honons of votera party a president. Mugatarisa Georgia, right now the reason Masadva Dainza president of Georgia is because Atlanta, my counties in Atlanta, kuno zara my Democrats, and vagatumira ni mail-in vote, outside kwa peza uberengwa. Saka vasiru Dainza. Because Kajinji no by a skewer number. Michigan doing lady very close right now. But again, Wayne County, Grana Detroit, I think 15% of votes in Gapinda. We're hoping kuno widen a gap. Pennsylvania is a very tricky one because Ragaiti Gandesha Kuti, Van Vekuma County, Kuma Republicans in Pennsylvania, Vakaramba, Pavaka Kumbiro, na Secretary of State, could vaverenge my mail-in votes by Pinda. Vatanga kuverenga nasi. And there's over 1 million president Angochi winner with 500,000+. But there's over 1.2 million asata verenga my mail-in. Kunana Philadelphia count my counties, EIO, and one just you a Democrat. So I'm hopeful in Kabanti Katari Sashagadaro.
Ini ndini Marvelous Mflanganya huye, ndiri mu Washington.
Zemitambo, chikwata cheZimbabwe chemaChevrons chiri kuda kuwedzera mapoints acho emunzira yekuenda ku-2023 World Cup apo chiri kupinda munhandare mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya iye.
Chekwata ichi icho chakarova Pakistan 2-1 mumitambo mitatu yezuva rimwe chere kutarisira kuwedzera mapoints acho emunzira ye-2023 World Cup apo chiri kupinda munhandare yeRawalpindi Cricket Ground mangwana. MaChevrons akadadisa mumitambo yezuva rimwe apo Brandon Taylor, Wesley Mandevere, Blessing Mzarabani na Sean Williams vakamuka chibhebhe nenga ndokurova Pakistan mumusha mayo izvo zvaive zvisingatarisirwe. Mumwe mutsigiri wemutambo uyu vaPrince Manduda vanoti vane chivimbo chekuti Zimbabwe iri kukunda zvekare.
Isichati kuda kuhwina nekutora mapoints nekuenda kuti cup zvimwe zvese vanhu vangataure chati kuda kuhwina chete.
Vahadship parirewa avo vanotevera chikwata chemaChevrons ichi vanoti Zimbabwe haisi kutyisidzirwa nePakistan mumutambo uyu.
Aiwa haisi tagara tiri kutongohwina hatina kana pressure. Timu yedu yezi hati kutohwina hatina kana pressure kana diri kana hatisi tombovhunduka this time.
The International Cricket Council vasandura urongwa werwendo rwe World Cup inotevera. Iko zvino zvikwata zvitanhatu zvinopedza zviri pamusoro makwikwi eSuper League ndizvo zvinoenderera mberi pane kuunganidza zvikwata munyika imwe chete sezvaiitwa makore apfuura. Zimbabwe yakatadza kubudirira kuenda kumakundano e-2019 World Cup mushure mekurohwa neUnited Arab Emirates nemaruns matatu. Zvichakadaro murairidzi wemamite Warriors Steteliwe Sibanda anoti vari kushandisa Kosafa Cup iyo yavari muSouth Africa kuvaka chikwata chenyika chamangwana. Zimbabwe yakarohwa 1-0 neTanzania mumutambo wekutanga wemakundano egore rino eKosafa Cup. Aya, mamite Warriors nechikwata chema under 17 zvere kumirira nyika kumakundano aya. Zimbabwe ine mukurumbira wakasimba muKosafa Cup asi munhabvu yevanhurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Live talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda musarudzo dzemuAmerica. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutori wenhau Hopewell Chingono opedza weekend ari mujeri rechikurubhi. Sarudzo dzemuAmerica dzichiri kuverengwa ukuva Joe Biden vachitungamira mune zvaburiswa pari zvino. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanodoma chikwara chevanhu vatatu vachaongorora mhosva dziri kupomerwa mutongi wedare repamusoro amai Erica Ndewere. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ku-Studio 7, ngolwesihlanu mhla ka-6 kuLwezi 2020, uSithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje,
umkhuhlane we-COVID-19 lokhu umemetheka esigabeni sakithi kakhulu, ngitsho lalabo abalahlekelwa impilo bakhanya besesigabeni sethu. Siyaxwayisa ukuthi bazali nanzelelani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usesekhona.
Abezempilakahle bakhuthaza abahlali bakobulawayo ukuthi bengayekethisi ukulandela iziqondiso zokuvikela i-COVID-19.
Umongameli Trump kala bufakazi angasivezela bona ukuthi kube lobuqhibilikezelo. Yena ubona ngani iphetho lolu aluphathwa ngendlela enhle. Sinanzelela ukuthi sasitshele ukuthi indawo ezifana nePennsylvania bazaqala ngokubala amavoti abantu ababawe ngosuku lokuvota ngolwesibili.
Ngesikhathi ilizwe leMelika lilinde impumela yokhetho, umongameli Donald Trump uthi kasoze asuke esihlalweni uhlangothi lwezomvikela olwe-FBI solungezelele abalinda umnumzana Joe Biden. Kuliviki kuhlelo Woza Friday, silomculi wakobulawayo osekhathazile kwezomculo owe-jazz le-afro soul uThandi Diana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abezempilakahle bakhuthaza umphakathi wakobulawayo ukuthi ungayekethisi ekulandeleni iziqondiso zokuzivikela ku-COVID-19. Inani labantu asebebanjwe belo mkhuhlane lo seliqansa okwethusayo kuleli dolobho, okuveza ukuba abantu abasakhuthalanga ukunqabela ukuthelelwana komkhuhlane. Okwamanje idolobho leli lilabantu abangamachumi ayisikhombisa lantathu, 73 abale COVID-19, njalo yilo elikhokhelayo ngokuba labantu abaningi abagulayo ukwedlula izabelo zonke zelizwe. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Inani labantu bakobulawayo eselihlolwe latholakala lile COVID-19 ledlula inkulungwane eyodwa lengxenye, i-1691, selibulele abantu abangamachumi ayisithupha lanye, lokhu laqhamukayo ngombimbitho lonyaka. Leli nani liqhubeka liqansa, osekwenze abezempilakahle bakhuthaze uzulu ukuba alandele zonke izixwayiso zikahulumende lezenhlanganiso yamanyano wamazwe womhlaba wonke, e-World Health Organization, ngoba abantu abaningi bengagcina belahlekelwa yimpilo. UDokotela Wedwa Ndebele uxwayisa uzulu ngomkhuhlane we-COVID-19.
Siletha ukuxwayisa njalo ukuthi siyananzelela ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 lokhu umemetheka esigabeni sakithi kakhulu, ngitsho lalabo abalahlekelwa impilo bakhanya besesigabeni sethu. Siyaxwayisa ukuthi bazali bafowethu, bodadewethu, bantwana nani lonke, nanzelelani ukuthi umkhuhlane we-COVID-19 usesekhona, and ukuwuvikela lokho kufuna siyenze zile zani izinto esazikhuluma ekuqaleni sizenze ngokunanzelela.
Uqhubekela phambili uDokotela Ndebele esipha iziqondiso okumele zilandelwe.
Kwabantu kufanele bananzelele ukuthi bamela khatshana labanye abantu, asinanzeleleni ukuthi siyagqoka ama-mask, asingakhiphini ama-mask ngoba singakhipha sizamemethekisa lo mkhuhlane, sigeza izandla, sisebenzisa ama-sanitizer. Kodwa uma singavali ubuso bethu lamakhala, umkhuhlane uzaqhubumemetheka.
Unkosikazi Anita Gondwe, umongikazi wakoBulawayo, ugcizelela ngokukhuthaza abantu ukuba bagezise ama-mask nsuku zonke.
Loba kathesi nje abantu besithi sokutshisa kayisekho, ilokho ikhona, singalibali ukuthi sokutshisa ivirus sifile. Kathesi ke sibona lama cases alokho eqansa ngoba abantu abasanazeleli into abazenzayo. Imaski kayihlale igqokiwe ngaso sonke isikhathi, nxa iyiliyana isurgical iyalahlwa, nxa ingeyelembu kayiwatshe isikhathi sonke, uvela lapho ekade uyekhona uwatshe ngamanzi alesepa.
Isakhamuzi semzini weNkulumane koBulawayo, unkosikazi Celiwe Songo, upha ubufakazi bakhe ngokugula umkhuhlane we-COVID-19.
No, ngike ngahlangana lawo. Uthe umbambile bensizwa ngitshala ikhanda elalingisinda kakhulu, njalo ngangilama chest pains ayisenza ukuthi ube nzima ukuthi imphefumule. Okuhlungu kakhulu ngomkhuhlane lowo ukuthi uyabugula uwedwa uvalelwe lapha, akwenzi ukuthi uthi izihlobo zisondele eduzane lawo ngoba uyabusuzifaka engozini. Njalo kunye sengikunanzelele ukuthi khathesi sesilokuyeke ethisitha ama-mask sesigqokelana ngikhaya. So sibe nomunye lomunye ngikhaya kabe le mask yakhe yedwa.
Isibhedlela se-United Bulawayo Hospital lokhe kuyiso esamukela izigulane se-COVID-19 koBulawayo, kuthi iThorngroof lokhe yavala ngenyanga kaMabasa ayikaze ivulwe ngoba ilokhe isakhiwa ukuba yanelise ukuthatha izigulane ze-COVID-19. Iziphathamandla zekhansili yakoBulawayo zenqabe ukuphendula imibuzo yeStudio 7 mayelana lokulungiswa kwesibhedlela seThorngroof. Kusenjalo, iphephandaba leChronicle libike ukuba kulesakhamuzi semzini weCowdrey Park woBulawayo, esingesinye sabantu abebemenyiwe ukuzojabulela abafundi abaqeqeshe izifundo zabo eNational University of Science and Technology esibhubhileyo ngolwesithathu ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kungakho abezempilakahle sebecebise uzulu wakoBulawayo ukuthi alandele izixwayiso ezokwenqabela ubhubhane lolu. Sebezinkulungwane ezedlula ezithoba minwe mbili, 8,444, asebetholakale belegcikwane leli lokhe leqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka. Abasinde kuleli gcikwane sebezinkulungwane phose ezithoba minwe mbili, i-7,975. Labulala abangamakhulu phose amabili lengxenye i-248 elizweni jikelele. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Silokhu sikudaba lunye olwe-COVID-19 ziveza ukukhathazeka izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ngemva kokuqonga futhi kwenani labahlaselwa ligcikwane le-coronavirus. Lenkulumo kahulumende yokuthi abantu bengaqhubeka bengaziphathi uzabuyisela imigoqo ebanqabela ukwenza santando. Uthuso Khumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Umphathintambo wendaba ze-ofisi kamongameli we-South Africa, umnumzana Jackson Mthembu, utshelwe zindaba izolokuthi uhulumende ukhathazeke kakhulu ngokukhwela njalo kwenani labahlaselwa i-coronavirus. Uthe uhulumende uphakathi kokuhlolisisa ukuthi angenzani ngemigoqo eyathukululwayo esithi yikho osekwenze abanye bephile sengathi i-coronavirus seyaphela.
Cabinet calls on all people in South Africa to continue adhering to the health protocols.
Sikhuthaza abantu ukuthi baqhubeke begqoka ama masks, begeza izandla ngama sanitizer lokuthi becwaye ukuya endaweni ezilabantu abaningi.
Or an alcohol based sanitizer. And of course, we must avoid large gatherings.
Umnomzana Mthembu uthi komite ebona ukwenqatshelwa kwalomkhuhlane izaqhuba umhlangano ngemva kwalokho umongameli Cyril Ramaphosa abesisethula inkulumo yakhe kusizwe sonke ngokuthi kuza kwenzakalani. Le yinto esitshene ngilezalwane zeZimbabwe esikhathazekile njengoba sekubhekwe kukhefu lekhisimusi. Ngaleli khefu iningi balubhekisa ekhaya kuyabona isihlobo labangane. Isizathu seZimbabwe njalo esikhulumeli sebandla le The Patriotic Front umnumzana Mxolisi Ncube uthi ukuvala izinto kokuqela lemingcele ebisivuliwe kungenza iningi labeZimbabwe bazithole sebephakathi kwetshe lembokodo.
Thina njengabantu baseZimbabwe abebekhangelele ukuthi bahambe baye ekhaya ngokhisimusi kuzoba into ebuhlungu kakhulu, kodwa ke kufanele ukuthi sikuvume ukuthi ukuze sijabule lakho kumele siqale siphile, and umkhuhlane lo uyabulala, so umkhuhlane singadlala ngawo.
Le into esigcizelelwe isifundiswa seZimbabwe umnumzana Bongani Nyathi, yena othi kungahle kubulalise labasekhaya ngendlala.
Kungaba into ebuhlungu kakhulu lokho, ngoba abantu abaningi vele wonke lomnyaka usuze waphela abantu bengaphumeleli kuyekhaya ngendaba yama lockdown. Ma kungaba le lockdown ngoDisemba kungahle kube kubi kakhulu, ngoba abanengi baphila ngokudla okuthunyelwayo, abanengi baphila ngempahla ezithunyelwayo zisuka ngapha eGoli.
Ingcitshi kwezemkhuhlane umnumzana Shabiri Madi uthi imbangela enkulu ebangela ukuqansa kwenani lababanjwa yilo mkhuhlane yokuthi abantu sebephila sengathi kawusekho.
The main reason for this resurgence is because of
ukubangela ukukhwela kwenani leCOVID-19 yokuthi abantu abasalandeli lokhu abafuze bakwenze ukuze bazivikele.
Close poorly ventilated areas.
Sekulabantu abedlula izinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa asebehlaselwe ligciwane lecoronavirus kwele South Africa. I-South Africa siyavulela izalwane zeZimbabwe ukuthi zingene lokuphuma elizweni, kodwa uhulumende weZimbabwe wathi owakhathesi kungena kuphela abalamaphemithi okusebenza lokufunda kwele South Africa. Abafisa ukubuyela ekhaya labo bayavunyelwa ndawonye labamela uhulumende emazweni kanye labatshayela amarona athwala impahla eziqakathekileyo. Uhulumende weZimbabwe usanda kumemezela ukuthi kusukela mhla ka-1 Mpalakazi uzabe sevumela ukungena lokuphuma kwalabo abahamba ngenyawo labahamba ngezimota zabo andubana avulele abahamba ngamabhasi lamakhombi. Xa iSouth Africa ingavala kutsho ukuthi abeZimbabwe abasebenza kule South Africa ngeke baye ekhaya. Nxa kungavalwa sebehambile kutsho ukuthi ngeke baphenduke sebesiza emsebenzini. Ministry 7 Johannesburg kule South Africa nginguThuso Khumalo.
Ngesikhathi ilizwe leMelika lilinde impumela yokhetho, uMongameli Donald Trump uthi kasoze asuke esihlalweni. Uhlangothi lwezomvikela olwe-FBI solungezelele abalinda uMnumzana Joe Biden obencintisana laye kwafakwa le ndizamtshina ebikwa ibhodabhoda phezulu komuzi wakhe. Lokhu kulandela imbiko ebikwa yithulwe ngowake waba yisiphathamandla sikahulumende kaMongameli Donald Trump. Umnumzana Steve Bannon ethule umbiko esithi kumele abalandeli bakamnumzana Biden basuselwe amanqe. Yena uMongameli Trump ubikwa itshele iziphathamandla zakhe ukuba kasoze asuke esihlalweni noma kanjani. Lokhu kuza ngemva kokwethulela umthethwandaba isicelo sokubala kutsha amavoti ezigaba ezimbalwa, lapho uMongameli Trump athi kwaba lokuqelibezela kusetshenziswa amavoti abantu ababhubhayo, esithi njalo iziphathamandla zebandla lakhe bezivinjwa ukuhlolwa ukubalwa kwamavoti. Izolo eminye imisakazo kamabonakude ithe uMongameli Trump nguye owanqobayo kukhetho yacitsha isithi akusilo qiniso. UChris Gande weStudio 7 uxoxa lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, uMnumzana Phithizela Ngcobo, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ukhetho lweMelika luhambe kuhle ngoba abantu bavotile, loba nje impumela isithathe isikhathi ukuthi iyazakale, kodwa lokhu bakuchila ukuthi kwakuzayenzeka ngenxa yokuthi abantu abaningi abahambanga ukuyavota mathupha bavota basebethumela-ke ngeposo, i-post office. So babesitshela ukuthi amanye amabhalothi akhona la abantu abasensileyo azathatha isikhathi eside ukuthi afike. So yinto nje ebikhangelelwe, loba nje abantu sesingasayenelisi ukube sibekezela ngoba lamhlanje sokulilanga lesithathu kusiya kwesine selokhu kwavotayo, impumelelo lokhu ngakaphumi ngenxa yama-states la amalutshwana saqedisa ukubala.
UMongameli Trump uthi kulokuqilibezela kukhetho lolu ubona ungani into azikhulumayo zingaba ziliqiniso na?
UMongameli Trump kala bufakazi angasivezela bona ukuthi kube lobuqibilikezela. Yena ubona ngani
kuthe ukhetho lo labantu aluphathwa ngendlela enhle ngoba kungani yena nguye odliwayo lapha kuma vote. Sinanzelela ukuthi sasitshela ukuthi indawo ezifana ePennsylvania, eNorth Carolina, Georgia bazaqala ngokubala amavoti aye abantu ababayenze ngosuku lokuvota ngolwesibili. Kuthi lawo ayevotwe ilanga leli nakafiki ayethunyezwe ngeposo lamanye abantu abaqala kuyavota kuqala ayengakafiki ngaleso sikhathi babeza abala sebeqedela amhla lokho. Njalo sasihle satshela ukuthi ekuqaliseni sizabona uTrump ekhokhela ngoba abantu abaningi wayekhuthaze abasekeli bakhe ukuthi behambe bevota mathupha. Ikanti uBiden wayekhuthaza bakhe ukuthi hayi kule gciwane likhona lingahambi kuyavota mathupha. Votani ke ngeposo lithumele. So yena lawo ke ayethunyelwe yiwasebalwa kathesi njalo yiwakhanya ukuthi amane ngakhona ngakaBiden. So uTrump nje ngilaba abakhalayo nje ukuthi nxa sudliwa yakuthi hayi batshintsha market, batshintsha market. Ikanti hayi indlela vele ebikhangelela ukuthi alaba abavote ngokuthumela bazavotela uBiden ngoba ikho abasekeli bakhe ayebatshele khona.
Lo umnumzana Phithizela Ngcobo. Isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweMelika ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseMaryland. Ukusenjalo, ukuze sizwe ukuthi abantu bavota njani kukhetho lweMelika olokudinga umongameli, sixoxele unkosazana Sinini Lindsey Harmon Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leLouisiana wayevotisa kulolu khetho.
Amboni ukuthi bekulengxaki ukuthi ama elections abe free and fair. Ama elections lawa abe free and fair sibili ngoba abantu bavota early, esithi early voting a month or so before depending on estate abahlala kiyo. Bavota bethumela ngencwadi ngepost, baba lethuba njalo ukuthi abangavota lezi yana izindlela beze emhlawelanga ngolesibili. Babuyile abantu bavota sibili.
Kodwa umama unjani khona ngapho edolobheni ohlala kulo?
Edolobheni enhlala kilo lapha eCovington, Louisiana, iCounty kuthiwa iSaint Tammany Parish. Umumo is just business as usual. Ngenxa yokuthi lapha iningi labo ngabelungu, ngabasupporta umongameli welizwe leli. Bayazi bavota. Abantu abansundu abayi babajayela ukusupporta ama-Democrats balutshwane kakhulu njalo abavoti. Wezwa abanye xa sihlangana labo emsebenzini langapho ungathi uvotile bathi akusoze kusize ngoba singavota akusizi. Bayazi ukuthi bawinile abalapha ama-Republican bawinile ngoba kuthiwa it's a red state, it's a Republican state. So bawinile, it's business as usual. Bahamba bayakwenza abakwenzayo njengenjayelo, bayavota, bayazi ukuthi bayawina ngoba bayi-majority vele bona lapha.
Lowo ngunkosazana Sinini Lindsey Harmon Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni loLouisiana wayevotisa kulolu khetho. Ubekhuluma icingweni leStudio 7 ekhonale eLouisiana. Live talk namhlanje sizaqhubeka sikhangela impumelelo yekhetho lweMelika. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafichane.
Inani labahloliweyo batholakala bele COVID-19 kweleMelika ledlule inkulungwane ezingamakhulu amabili 200,000 ngolwesine kuphela. Abekolitshini lele Johns Hopkins University babika ukubana leli nani lokhu liqonga okwensuku ezine zilandelana liviki elizweni lonke jikelele osekusethusa abaningi. Amapolisa weleBhilithane abikwa ebophe abantu abedlula ikhulu abakade bengabanye abakade betshengisela besola ukuvalwa kwamabhizimusi phansi kweziqondiso zokuvimba kumemetheka kwegciwane le-COVID-19 elizweni lelo. ELeChina ligcizelele ukubana imigoqo efakelwe ukungena kwempahla evela kwele-Australia isemthethweni ilandela imithetho yonke yelizwe.
leli lizwe litshele osomabhizimusi balo ukubana baqaphele ukuba impahla abayithenga kwele Australia ilakho ukuhlolisiswa ukwedlula evela kwamanye amazwe kungenxa yokufuthelana osokukhona phakathi kwamazwe amabili.
Uhulumende usephinde wakhuthaza abakubhizimusi lokuthwala abantu olwemijova lamabhasi abafuna ukusebenza emadolobheni anjengeHarare, Bulawayo, Gweru, Mutare, Maswingo lamanye ukuthi bayebhalisa ukuze basebenze labenkampani yakhe yeZupcom. Abaqhubeka besebenza ngaphandle komthetho, uhulumende uthi bazojeziswa kanzima njengoba esenanzelele ukwanda kwenani balemijova lamabhasi athala uZulu abaqhubeka besebenza bezimele eHarare lakwamanye amadolobho elizweni. UMavis Kama usethulela lolu daba.
Encwadini ethunyelwe intatheli zindaba ngabogatsha lwembuso yezabelo, uhulumende uxwayisa abanini michova laba laye uZulu ukuba bengakhohlwa ukuthi umthetho uthi umsebenzi wokuthwala izihambi uvunyelwa ukuqhutshwa ngaphansi kwenkampani yeZupco kuphela. Esithi le ngeyinye imizamo yakhe yokulondoloza ezempila kahle elizweni lokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19 njengoba belokhe betholakala abalawo lumkhuhlane nsuku zonke. Isikhulumeli somanyano wenhlanganiso ezizimeleyo owe-Crisis in Zimbabwe Coalition, umnumzana Mavela Sikhumalo, uthi lanxa incomeka imizamo kahulumende kumele avumele abasebenza bezimele hatshi kubabamba ngamandla ukusebenza ngaphansi kweZupco.
Hayikhona ukuthi abantu manxa sebeqedile umsebenzi bama okwesikhathi eside kumbe abanxa befuna ukuhamba, kunengi vele okuhanjelwayo ngabantu. Kodwa sibona abantu laba sebethatha isikhathi eside kakhulu besemgwaqweni. So siyacelisa kakhulu kuhulumende ukuthi angaprotect imonopoli yeZupco leyi.
UZulu wasemadolobheni achiyeneyo ukhala ngesiphatho esibi kuzihambi ngabemichova labamabhasi amankampani asebenza ezimele. Omunye wabo kungumnumzana Joseph Ndlovu wasemzini weMakhandeni kobulawayo.
Kulezi nsuku emadolobheni i-transport yakhona iyahlupha, but labo futhi abamakhombi laba badumanga ukuthi labo eyi abalasiphatho akwenza kwabo kwesinye isikhathi. Kusuka kuba nzima ukuthi bazwele labo Zupco enelisi ukuthi athwale wonke umuntu ngesikhathi, but labo ukuthi abamakhombi babo abala leyana esithi customer care.
Okugcizelelwe ngesinye njalo isakhamuzi sasekambuzuma eHarare, umnumzana Mbuso Lunga.
Kodwa-ke lawo amabhasi lawa weZupco umthetho abasawulandeli, akusela leyane esithi i-social distancing lokugeziswa ezandleni akusenziwa. Uma besithi bafuna abamakhombi bajoyine uZupco ukuze kulandelwe leyo mthetho, bona bengasayilandeli. Kumele labo babone ukuthi iyalandelwa.
Abenhlanganiso elwela amalungelo ezihambi ePassenger Association of Zimbabwe bakhuthaza uhulumende ukuba avumele abalezimota lamabhasi abasebenza bezimele bathwale izihambi. Okungumcabango ochasiswa kabanzi ngunobhala jikelele walenhlanganiso, umnumzana Norbert Mafa.
Today uhulumende yeta open up nyaya dzekutakurwa kwavanhu.
Ngabe uhulumende uyavumela ukuthwalwa kwabantu ngendlela ehlelekileyo njengalokho esikubona kusenzakala kubo Kenya, South Africa namanye amazwe? Hashi lokhu okwenziwayo kuleli okwama-franchise kuyahlupha, akusebenzi njengoba kuyabe sokungasela okuncintisana. Umuntu engelalo ilungelo lokuthi akhethe afuna ukusebenza lapho elohamba.
Sizwe tukuona kune dzimwe nyika dziri muAfrica dzakabudirira.
Uhulumende uti abazatholakala bethwala abantu endaweni ezingavunyelwayo njalo bengazange bebhalise ukuba yingxenye yokusebenza phansi kweZupco bazojeziswa kanzima njengalokho okuchiwo yimithetho ebalisa uSection 2 Subsection A of Statutory Instrument 83 of 2020, Public Health COVID-19 Prevention, Containment and Treatment, National Lockdown Order 2020. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingumevis Gama.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, 7 Zupogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilambalinkomile wena.
Kuliviki kuhlelo Woza Friday silomculi wakobulawayo wesekhathazile kwezomculo we-jazz le-Afro Soul uThandi Deana. Asizweni exoxa lo Ezra Jesus Banda we-Studio 7.
Uthandi Dlana usemlonyeni yamantu abaningi kulezi nsuku ngenxa yadlalathe lakhe elitsha elimumethe ulutho. Inkaba yakhe ivele ikontutu ziyathunqa.
Ngizalelwe ngakhulela kobulawayo eluveve eGwabalanda. Ngafunda eFusi Primary School, lase Inyanda High School, lase Foundation College. Ngiqale ukuhlabela ngisafunda eprimary school eInyanda, ngikuschool choir, and then ngihlabela lase church eAssemblies of God.
Ucula uyathandeka kuThandi njalo selesikhathi eculela uZulu ngelwizi lakhe elinambithayo ephakulula indlizane zengoma.
Ngaqala ngakhipha i-EP ukuthiwa ngokungaziwayo ngo-2014. Khathe sengile-faithful album elengoma eziyi-10 okuthiwa ngu-ingane kwani ephumileyo nje emalangeni. Abantu bayamukela kahle, batshengisela uthando lokuthakazelela umculo wami. Umculo engiwuculayo kuthiwa i-ethno soul ele fusion yabo jazz le pop le reggae le blues.
Uke wasebenza nabapheki bemculo eminyakeni ethize edlulileyo abafana noPercy Fest osemzansi kwamanje, loNyasha Makambira oweCanada. Kudlalade leli ke elihlakaza kangaka, pho ke usebenza lobani?
I-project le engiyirelease kathesi i-album okuthiwa ngu-Ingane Kwane, ngisebenze lo Samuel Siwela, ngasebenza lo Sydney Mutsinze, lo Obey Modiwa, lo Prince Joel Nyoni, u-percussion lo Gomez Samadube, uMehluli, lo Ramadu Moyo, lo Selling Sky, lo Luke Deluxe kuma-backing vocalists.
Bekukuhle ukugwetshisa lawe ntombi yakodlana. Phosela ilizwi kubalaleli ungakahambi.
Siyabonga kakhulu uthando lwenu lokusixhasa kumusic yethu. Umculo wami lingawuthola kuma-social media platforms, o-iTunes, o-Apple, o-Deezer, o-Spotify. Lingangilandela ku-Facebook at Thandidlana 1. Lindlandele njalo ku-Instagram Thandi_Dlana, lindlandele njalo la ku-Twitter @ThandiDlana1. Ngiyabonga kakhulu.
Idlalade leli elitsha likaThandi Dlana elithiwa Ngane Kwane lidla amalangabi. Ucela uxhaswa inibalaleli. Nguye besilayo kuhlelo Hoza Woza Friday namhlanje. Mpela sonto emnandekini lonke, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Abezempilakahle bakhuthaza abahlali bakobulawayo ukuthi bangayekethisi ekulandeleni iziqondiso zokuvikela i-COVID-19 ngesikhathi inani labantu asabe tholakale belomkhuhlane lo seliqansa kuleli dolobho. Ngesikhathi ilizwe leMelika lilinde impumela yokhetho, uMongameli Donald Trump uthi kasoze asuke esihlalweni. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela nsonto enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.